chirongwa ichi takatenge tinacho isusu kuparlament sekomiti yeforeign affairs. Saka takatokurudzirawo, taigara tichikurudzira ivo vehome affairs kuti mapasipoti aya vanhu vari kunze veda vangavabhadhari mapasipoti ava nemari yavari kuwana kwavari kugara ikoko. Kana uri kuamerica uri kutambira kana maus, kana uri kubritain mapounds, kwase kwauri. Saka takazobvumirana tikati aiwa ndochirongwa chakanaka, nekuti dambudziko rakanga riripo nderekuti vanhu vanogara ikoko kudiaspora kunze kwenyika vaitumira hama dzavo mapasipoti. Saka mapasipoti acho dzimwe nguva mamwe airasika, ende zvimwe nguvawo futi zvaivatorera mari yakawanda rekuti vaitumira neDHL. Saka pavanotumira paya pavobva vatumira futi mari yekuti chii, enda munotorera pasipoti yangu. Saka vaidyirwa mari dzakawanda nehama dzavo. Saka iye zvinezvi zvanaka nekuti takabvumirana kuti vanoenda kuembasi, maembasi dzedu vonoisa pasipoti yavo ikoko, vofika zvese ikoko, vobhadhara mari yavo ikoko. Pasipoti youya kuno kuHarare zvakanaka nediplomatic bag, dzogadzirwa kuno pasipoti dzodzokera nediplomatic bag, vonozvitorera kuembasi zvakanaka, kwete kumbotumira-tumira kwavaiita hama dzavo vachidyirwa mari vachiita zvei. Saka ichi chinhu chakanaka chatakabvumirana nesu parliament kuti aiwa ndo zvakanaka zvakaita minisita.
Saka zvinotarisirwa kutanga rini izvi, Honorable Paradzo?
Zviri kutotanga izvozvi. Izvozvi takatoti izvi foreign affairs yakutoti diplomatic bag rambenge rakambenge ramira nenyaya yekuipa kwakaita zvinhu yakutotanga. Takatopedza musangano wacho, takaita musangano wacho ini nemapermanent secretary yeforeign affairs napermanent secretary wehome affairs, tikatoita futi maministers acho iwawo tikapedza musangano wacho. Saka takatowirirana zvatova motion izvo zvatiri kutaura. Saka ichi chirongwa chatakaona kuti no chakanakidza, nokuti chaizopedzera kuti mhuri dzitambure, nokuti iwo kana wairiga uri webaba wemba hazvina kunaka. Plus mahost permit evamwe aizvi expire, saka zvava zvisingaiti zvakanaka. Saka ndo zvatakagadzirisa zvinhu izvi.
Asi ka Honorable Paradzo, havasi vanhu vese vanowana mari inowanda kudaro pamwedzi.
Dambudziko ranga ririko revamwe vanhu vari vasingaoni zvatinoona isu ndezvekuti vanga vajaira zviya zviya zvekuisa mari pablack market, zvekuti anotumira $50 kunoko, atumira $50 yobva yaenda kublack market yonoita kana kuti 300 kana kuti chii bondi, vomhanya vonoita izvozvo. Saka vanga vachifara zvikuru vachiti pasipoti yaichipa kumusha, pasipoti yaichipa kumusha. Ndo dambudziko rine vanhu vari kudiaspora. Kushata kune kwakaita zvinhu kunoko vanofarira zvikuru, nokuti ndo vari kutokanganisa kufamba kuri kuita mari kunoko, ndo vari kuita another way yandikati muchirungu, they are fueling black market, ende vari kufara vari ikoko. Asi ndo the first people to criticize kuti hanzi nyika yatadza kutongwa zvakanaka, nyika yakuondonga, nyika yakuita sei. Saka taakugadzirisa zvinhu zvacho izvozvo zvinoita kuti nyika isaita sei iite zvakanaka.
Haisi nzira here yehurumende iyi, Honorable, yekuunganidza mari yekunze iri kunyanyodiwa munyika?
Iwe ubvunze vateereri vako kuti hurumende yashata chii pane kuti ikupei zvitupa zvamuruda kuti mutambure, sei muchida kuramba muchida kutambura? Izvi ndo mubvunzo wamunofanira kubvunza vacho vari kutaura izvozvo, kuti sei munoda kuramba muchitambura hurumende irida kuti musatambudzika? Plus constitution yeduka iri very clear, inoti munhu wese ane kodzero yekuita dual citizen. Unogona kunge une pasipoti yekusouth africa chipa chekusouth africa, asi uchida futi chitupa nepasipoti yekuzimbabwe. Saka zvinobvumirwa neconstitution yedu dual citizenship. Saka tirikuti tirikutedzera constitution, chamaa kuvenga ipapo chii? Muda kuti mungoramba muchicriticisa hurumende kuti yatadza takuitira zvinhu zvakanaka, makuti futi hamuzvidi. Saka munodei?